Vachisvitsa chikumbiro ichi kudare, gweta ravasikala, advocate Vani Mpofu, vati nguva yarebesa vasikala vari mujeri vachinyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso, panyaya yavati haina kumeso. Vasikala nhasi vasvitsa mazuva 116 nerimwe chete vari muusungwa. Vampofu, vati pane zvakawanda zvashanduka kubva vasikala pavakanyimwa mukana uyu nedare raMajor Street, pamwe nedare repamusoro reHigh Court. Vati mapurisa apedza kuferefeta nyaya iyi, uye hapana humbo hungavhiringidzwa navasikala, sezvo kuferefetwa kwenyaya iyi kwakapera kare, uye vafakazi vese vatatu vari mapurisa anova vanhu vemutemo. Vaenderera mberi vachiti mapepa ekuferefetwa kwenyaya iyi, zvichitevera kupera kwekuferefetwa kwenyaya iyi, anoratidza kuti nyaya yehurumende haina kusimba, sezvo achiti mapepa aya haaratidze kuti vasikala ndivo vakatora vhidhiyo iri kuda kushandiswa pakutongwa kwenyaya iyi, vakaiisa pamadande mutande akawanda. Vampofu, vatiwo hapana vasikala pavaizokanganisa kufambiswa kwenyaya mumatare, sezvo vari kupomerwa nehurumende, sezvo Pius Jamba Mukandi vakanga vatosungwa kare pavakazopomerwa mhosva iyi. Vatiwo hapana humbo hunoratidza kuti vasikala vakavhiringidza kusungwa kwemunhu akapamba pamwe nekuponda muzvare Mo Blessing Ali. Vampofu, vati vasikala vanofanira kuburitswa muusungwa sezvo kutongwa kwenyaya vari kupomerwa yekuvhiringidza mafambisiro wenyaya yemumatare ichizotongwa pamwe chete neimwe yavari kupomerwa yekukurudzira mhirizhonga. Vati kuti vasikala varambe vari muusungwa vachinyimwa mukana wokutongwa vachibva kumba kwavo, iko kuferefetwa kwenyaya yavari kupomerwa kwapera kunoshoresa mafambisirwo enyaya yematare munyika. Rimwe remagweta avasikala vaJeremiah Bhamu vati vasvitsa zvikonzero zvakawanda kudare pachikumbiro chavo.
Taisa tataura chekutanga chekuti nguva yareba kubva zuva rasungwa. Kureba kwaita nguva iyi kune zvinhu zvizhinji zvaitika, zvinosanganisira kupedzwa kuferefetwa kwenyaya iyi. Papera kuferefetwa kwenyaya iyi, tapiwa ma-statements ema-witness achauya kuzotaura, achauya kuzopa humbo panyaya iyi. Kuverenga kwatiri kuita ma-statements ema-witness aya kuri kutaridza kuti nyaya yanga yakasimbwa nayo nehurumende against vasikala haisisina uremu, haisisina kusimba, yatoparara zvachose pane maonero atiri kuita. Muchidimbu ndo zvatanga tichiisa pamberi pedare.
Muchuchisi wenyaya iyi vaKennedy Mude Kutsikwa vaudza dare kuti vari kuda nguva yekumbofunga pamusoro pezvataurwa nemagweta avasikala vasati vanyora mhinduro izere yavati vachasvitsa kudare pakupera kwezuva mangwana. Vabhamu vatenda kuti dare rati richatura mutongo waro nechishanu kana hurumende yapa mhinduro yayo, uye ivo vapawo miono yavo kudare pamhinduro yehurumende iyi.
Mushure mekunge isu taisa chichemo chedu pamberi pedare, muchuchisi ati anga asina kugadzirira kuti ape mhinduro yake muzuva ranhasi, saka akumbira mukana wekuti azoisa mhinduro yake iri munyorwa muzuva ramangwana masikati. Zvichinge zvadaro, mutongi atachadawo mukana wekuti azoverenga zvinenge zvataurwa namuchuchisi ozopa mutongo wake nemusi wechishanu na 11:15.
Vasikala vari kutarisirwa mudare mangwana pavakatarisirwa kupiwa mutongo pachikumbiro chekuti vatongo vachibva panze pamhosva yavanonzi vakakurudzira mhirizhonga yavari kupomerwa pamwe chete nemumiriri wechitungwiza North Mparamende vaGodfrey Stole, avo vakapiwa kare mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.